Manera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nukanga na bagare manira anasi urumuswe china chikunguru 23, 2020. Magate rira ku Studio 7 nepenyere inya zirigi chika mZimbabwe za muna tuyane Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana, vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti curfew yakatarwa nehurumende inovafungisa nhamo yavakaona munguva yekukura hunde. Mutori wenhau ane mukurumbira hope wechingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva muchirongo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau zedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vemuzvipatara vanodarika mazana maviri kunyanya vana mukoti vachiri kudzidzira basa vabatwa nechirwere cheCovid-19. Zvinova zviri kushungurudza masangano avanomiri anovamirira. Kuramwa mabasa kwevakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara kwave kupa kuti vari kudzidzira basa vaite mabasa ose muzvipatara izvo zvavapinza munjodzi sezvo vari kunzi vari kushandawo vasina zvikwanisiro zvekuzvidzivirira. Vanhu zviuru zviviri nemakumi matatu nevana kana kuti 2034 vabatwa neCovid-19 munyika. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatapurirwa chirwere ichi munyika vave chiuru nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 1046 vabatwa nechirwere ichi vachibva kunze kwenyika vave mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevasere kana kuti 988. Pavakoti vabatwa nechirwere ichi pane makumi maviri nevashanu kubva kuzvishava neprovincial hospital, vatatu paClaybank hospital muGweru. Kubulawayo kuzvipatara zvakaita seUBH nemupilo kune makumi manomwe. Vanotungamira mabasa ekurwisa COVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanga vasati vapindura mibvunzo yeStudio 7 yatavatumira nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo.
Ichokwadi kuti muno muZimbabwe tavanana mukoti vakawanda zvikuru vabatwa nechirwere cheCovid. Vana mukoti ava pari zvinezvi namba yavo inodarika 200. Tichitarisa kumira kwakaita mahospitals edu nekushaikwa kuri kuita zvekushandisa maPPEs, tiri kutarisira kuti namba iyi ichakwira yechienda yokuti ticha uona vanamukoti vakawanda vachibatwa nechirwere ichi.
Ii inyaya yamakambo sumawo here hurumende vadongo?
Kubva COVID ichitanga takanga tichiyambira hurumende kuti mukasachenjerera, mukasagadzirira, mukasaisa zvikwanisiro maPPEs kuti muprotekte vanamukoti semafrontliners. Ticharasikirwa neupenyu, tichava nanamukoti vachaita positive vakawanda zvokuti tichaona nekwati zvipatara zvichivharwa nekushaya mahealth workers nekushaya kunyanya vana mukoti vichinge vatapurirwa nechirwere ichi cheCovid-19. Takatombora tidzira nekuramwa mabasa tichiita kuti hurumende itipe maPPEs akakwana.
Pane zvakaitwa here nehurumende kugadzirisa dambudziko racho?
Tiri kuona sekunge hurumende haina zvaanyanya kuita nekuti muzvipatara matiri umo vazhinji vari kushanda vasina maPPEs. Izvi zvabva zvaita kuti hana mukoti vabatire chirwere ichi. Endi tine kusurukirwa kwakanyanya kuti tine grupu ratinokwanisa kuti ma vulnerable grupu revana mukoti ma student nurses vanova ipari zvino pane namba hombe huru chaizvo yabatwa nechirwere ichi
muri kudawo kuti kudii kuhurumende nenyaya
tiri kuti kuhurumende vana ava vana vedu vana zvizvarwa zvemuZimbabwe ibasa rehurumende kudzivirira munhu wese haisi mhosva kuva student nurse zvokuti vanoonekwa vachipihwa maorders ekunorapa ekunobata varwere vasina zvakavadzivirira zvaita izvo kuti vave vari panjodzi yavari nhasi ende tiri kuti kuhurumende ngaiprotekte vanhu vayo
vanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7 zvichakadaro zvikoro zvepamusoro-soro zvazivisa vadzidzi kuti vatange kudzokera kumba pachityirwa kuti chirwere ichi chave kupararira muzvikoro zvepamusoro-soro zvanga zvambovhurwa kuitira kuti vadzidzi vanyore bvunzo University of Zimbabwe yati vadzidzi vanga vachifanira kunyora bvunzo kutanga musi wa 26 mwedzi uno vadzokere kumba kunze kuvari kudzidzira kuita vana chiremba. Great Zimbabwe University yapa vadzidzi mazuva maviri chete ekudzokerawo kumba. Chinwe University of Technology yakanzi ivharwewo mushure mekunge mumwe mudzidzisi abatwa neCOVID-19. Hurumende yakazivisa zvikoro zvose zvepamusoro-soro nemusi wechipiri kuti zvinge zvavhara mangwana asati apfuura. Mapurisa nemasoja anonzi aswera achirambidza vanhu kupinda mumaguta akawanda munyika uye vanhu vanga vapinda mumaguta aya nechekare vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Nhasi mapurisa nemasoja anga akadzika maroadblock pamigwagwa yose inopinda mumaguta achipa chete mvumo yekupinda mumaguta vanhu vanobvumirwa nehurumende kushanda munguva ino yenational lockdown. Vanga vasina mvumo vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo uye varemekedze mutemo wekefyu wakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechipiri. Izvi zvaitika mumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika kusanganisira Chinoi, Gweru, Kadoma, Mutare nemasvingo. Mutori wenhava nemukurumbira vatapfuma machakaire vati shoko rekuti kefyu rinounza ndangariro dzakaipa sezvo mudunhu rematevereland makamboitwa kefyu munguva yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vaurayiwa nemauto e5th brigade mumatunhu ematevereland nedzimwe nzvimbo mudunhu remidlands.
Kwanga kune yainzi kefyu nguva yaIan Smith chinhu chaityisa zvikuru zvekuti tikanzwa kuti kune chimwe chadzoka chinonzi kefyu muIndependent Zimbabwe tinonzwa kuvhunduka tinonzwa kutya nekuti chinhu chetinofananidza nekudeuka kweropa. Kefyu yakazodzokazve nguva yegukura hundi muMidlands neMatabeleland saka zvakangobatana nezvehondo hondo hondo izvi zvezvirwere izvi dai watsvaga rimwe zita kuti kuti kefyu.
Asi nhengo yeCentral Committee yeZANU PF vaJoseph Chuma vati havaone chakaipa pakuve nekefyu.
Whether kwaiswa kefyu kana kuti kwaiswa ma restrictions anogona kuiswa ndinoti nini kwari zvinhu izvi ndovhura nazvoti ngazviitwe kudaro kuti tidziviririre kukwira kwemainfection rates echirwere ichi adai tirinoona echikwira everyday.
Vakafa nobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati mapurisa nevechiuto havafanirwe kutyora kodzero dzevanhu panguva yakadaika.
Chatinonyanya kutyira ndechekuti pachange pachiita basa mapurisa nemasoja tichaona kudzvanyirirwa kwevanhu kunenge kuchiitika. Izvi tinozvitaura takatarisa zvanga zvichiitika mazuva ose apfuura watiri muCovid lockdown level 2 pataiona mapurisa nemasoja vachirova vanhu mumigwagwa nenharaunda dzinogara vanhu.
Kurambidzwa kupinda mumaguta kuri kuitwa vanhu kunonzi kuri kuvhiringidza vanorarama nekutengesa mumigwagwa. Mumwe anotengesera mubulawayo angozvidoma nezita rekuti Sam ati vanhu vanotengesa mumigwagwa vavhiringidzwa kuita basa ravo.
Sinzimoni papa nemabhasikoro mabhiza maplani vachimhanya rodhi yose saka tigone kudhira chao tigone kuraramisa vana pazvezvi pakatoma ofu chikazvitarisa nzvimbo dzatashanda dzacho dzi vakativharira dzese. kwa wakati tende kwa chuku sangu yote akutombo itu kutigona kutira tigona uramisa wana sasa zitu yota si
mwavulawa yo studio 7 ya wana wama anora ramane kuchinja marimu migwagwa pamwe ni wanotengesa pamsika wemuna 5th avenue vachita wekati ni gonzo ni mapurisa ayo angari pama baskoro ni mamu angari pama biza achitendera rachu za wanu kutuwadzo kire kumba amai Madeline Mari wanora ramaone kutengesa vati mtemo wei kefiu uchaita kutuweru jinji wafe nenzara
kefiu yaka naka asino tura ya nenzara nukuta tina tina zuma zunotirara nisa kusea kwa yuzo dine ndanondo oja kuunze uku kumariseva ndo ya nestafu ndapinda mno market ndukushka nji zingiri kwa ni mapurisa kuzibuda saka andita ziku tinini ne muri tora ramasei
atina kukwansa kunzwa dire mapurisa kana vechuto panya iri studio 7 aina kukwanisa kubata mnyori mbazi rezo kuburitua kwa mashoko vanik mangwana sezo wanga wasiri kubatika panare mboja yavo asawa mnanga guwa waka zivisa nechipiri kutima utone mapurisa achange ari mumi guagua achuona kutimitemo ya national lockdown ya tewe zero wanemunu wese sezo wanyika iru kweza kuzirira kupararira kwa chirwera che COVID-19 icho chabata wano anodarika zuru ziviri ni makumi matatu ne wana uye chaura ya wano makumi maviri ne watanatu munyika vamnanga gwa wana kuzivisa kuti kefiu ii icha perarini ndaka mirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai msingi
vanhu vanotengesera mumigwagwa vakawanda vapinda pakati peguta kunoita mabasa avo kunyange hazvo hurumende yakati vakanyoreswa ndo chete vanofanira kunge vachiita izvi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera
Vamwe amai vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vakanzwa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vagare kumba havakwanisi kuita izvi nekuda kwenzara amai ava vati vatopinda mudhorobha nechikiribidi
tingaroita zvekupinda nepanjaapavachirandi chatafunene muzvanje musoro toita sei chekudya chacho hapana kumba kune tina kana pekubata rejeisaisa hatina bhata hatina kana pekubata
asi vamwe vakaita savab na basi manaka vati vanoziva kuti chinangwa chehurumende kuda kuvadzivirira kubva kuCovid-19 asi vanofane nzara kana vakagara kumba
chatii tichipinde mutown muzuva rakafanana nerineri iwo president vatatatonoregera kupinda mutown inyaya yekuti nzara ndozvinhu chekutanga chiri kutuma munhu wese ava kuti asvike pakuriska upenyu wavo nenyaya yenzara upenyu muzimbabwe wakaoma yekuti munhu kugara kumba just for 2 days zvinhu zvakatooma zvokunotadza kuriritira chero mhuri yako chero iwe pache zvako
vaendereravo mberi vachiti kwavari kupinda mudhorobha handi dambudziko nekuti vanodyidzana nemapurisa nemauto anenge akamira mumigwagwa inopinda mudhorobha
murodhi macho mutofambika zvakanaka nemhaka yekuti inini nemupurisa tese tine nzara saka pandosvika ini mupurisa asi kuzondiregerera kuenda kubasa kwangu nechikonzero chekuti handina matsamba kandanacho nemhaka yekuti mapurisa acho izvozvo akatosvevawo vanhu vanopinda mutaundi vanotozoti watova panzara yakaoma nekuti nhamo yavo vanenge vasisaoni makastoma avo ndivo vanhu vamuri kuonesa vari kufambaoma tikasvika parodhiburo kuti nototonyera dhora rako rinokusvitsa kubasa
vanoona nezvekufambiswa kwebasa Samsung Re Community Water Alliance va Hard Life Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanoona kuti mutemo wakatarwa nehurumende watevedzwa havasi kufarawo ndosaka vachizorega vanhu vachiita madiro aJorgina
izvozvo zvirikungoratidza chete kuti bandike rinoona nezvesecurity yenyika harisi kudyidzana zvakanyatsonaka kana kuti harina hochekochi nemapolisi formulators akaita seofisi ya president necabinet yavo
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vange vari mumusangano asi vakasanobata chigaro chegurukota rezveutano Professor Amon Murwira vanoti vanhu havafaniri kumirira mapurisa kuti avamanikidze kutevedza zvinodiwa kuti vazvidzivirire kubva kuCovid-19 asi kuti vanhu vanofanira kuzviita pachavo vega mune monyaya mutungamiri wadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vatakudzwa ngadzore vati zvichitevera danho rekuvhara zvikoro zvepamusoro munyika senzi nzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19, hurumende inofanira kuona kuti vadzidzi vese vavhenekwa kuitira kuti vaonekwe kuti havana utachiwana hwecoronavirus here vasati vadzokera kumba.
Zvatinotarisira hongu ndezvekuti utano hwevadzidzi huchengetedzwe, asi hurumende haina mvumo yekudzosera vana kunharaunda isati yavaongorora kuti havana here chirwere chacho. Hongu vanodaro vati zvakanaka uye nesu tinobwirana nazvo, asi vambundu here vaiona kuti vana vavari kutira kunharaunda vakachengetedzwa, uye zvekare kana vari nhano dzavachatora kuti idzo dzienderere kumberi, nhano idzi dzinosanganisirawo here kuti vacho vasina zvekushandisa pamasaisai kana vanodhurirwa nemari dzekushandisa pamasaisai vachange vachishandisawo zvakanaka.
Vadzidzi vemuzvikoro zvikuru izvi vange vari kunyora bvunzo vari muzvikamu zvikamu, uye zvikamu zviri kunyora pari zvino zvichapedza kunyora mangwana apo pachavharwa zvikoro izvi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira vanhu kuratidzira zvine mhirizhonga panguva iyo mutori wenhau Hopewell Chingono anzi nedare adzokere mudare mangwana. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo pachikumbiro chavangarivhume chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati, mutongi wedare Vatranos Uta Hwashe vati vangarivhume havakodzere kuburitswa muusungwa. Vauta Hwashe vati vangarivhume vanogona kukonzera kusagadzikana munyika kana vakaburitswa muusungwa, vachiti vanoisa upenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere cheCOVID-19 chiri kuuraya vanhu munyika. Vauta Hwashe vati mashoko anonzi akataurwa navangarivhume padande mutande ravo reTwitter ekuti vanhu vanofanira kuratidzira sezvo achitiraramo munyika yangofanana neupenyu nerufu, mashoko anokurudzira mhirizhonga nokudaro vanofanira kugara muusungwa sezvo achiti veruzhinji vanogona kuratidzira musi wa31 Chikunguru kana vangarivhume vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ravangarivhume Moses Nkomo avo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chikonzero chapiwa chokuti vasapiwa bail ndechekuti hanzi kana vakabuda pane njodzi yokuti mademonstrations against corruption anoenderera mberi, saka ngavambovhariwa. Hatizivi kuti kusvika rini, asi kwatiri zvinhu zvacho hazvina musoro, kana ndingashandisa varayiro kuti hazvina musoro kuti nokuti panotyiwa kuti vanhu vanogona kudemonstrata, zvisinei nokuti constitution yeZimbabwe inobvumidza vanhu kuti varatidzire kana pane zvavasiri kufara nazvo.
Zvichakadai kunzwikwa kwechikumbiro chemutori wenhau Hopo Uchingono chekuti atongwa achibva kumba pamhosva imwe cheteyo chaenderera mberi nekunzwikwa nhasi, mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achibvuma kuti hurumende inogona kubviswa pasina kushandiswa mhirizhonga sezvakaitika muna 2017 pakabviswa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Izvo zvinotevera kubvunzurudzwa kwaitwa mupurisa uyu namai Beatrice Mutetwa kuti inganzi imhosva here kuti hurumende ichinjwe kana veruzhinji vasiri kufara nayo. Kunzwikwa kwenyaya iyi kuchaenderera mberi mangwana mushure mekunge mutongi panyaya iyi Vangoni Nduna vati nguva dzanga dzisina kumira zvakanaka pakatariswa mitemo mitsva yeCOVID-19 regulations yakadzikwa nemutungamiri wenyika. Amai Mutetwa vati mitemo iyi inotyora kodzero dzevasungwa dzekuwana rusununguko. Izvi zvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda naamai Mutetwa panyaya iyi vaGift Mutisi.
Yeah, chimono izvezvi zvitamira kuti tipedzise kuita masubmissions edu semalawyers. State yakaita masubmissions ayo ndobva yadedza vachapupuwa mawitness 2 tava cross examine vakaitwa re-examined vapedza vose. Saka tanga tiri pakati pekuitawo masubmissions edu ndobva tamiswa zvichinzi takufanira kuti timire nekuda kwemacovid regulations tofanira kumira na 3.
Zvichakadai meya weHarare vaHebert Gomba vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisirizvo pakupiwa kwemastendi. Gweta ravo vaLavimo Maduku vatiwo havana kufara nemabatirwo aitwa nyaya yavaGomba avo vakatarisirwa kudzoka kudare mangwana pavakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chekuti vakwanise kubhadhara mari yechibatiso.
Nyaya yavari kupomerwa ndeyekuti vari kunzi vakati imwe land yemuHarare itange kusavheiwa vachitaurira town clerk kuti asavhe land iyoyo. Ivo vari kupa mara mhosva vari kuti land iyoyo yaisafana kunge ichisavheva nekuti yanga yakatopuwa vamwe vanhu kare. Ndo chete chinyaya yacho. Haina zvimwe, hapataurwi kuti land yacho ine value yakadii kana chii. Saka hatinokwanisa kuzopinda mucourt kuti tinyatsoti nyaya yese iitwe nekuti vari kuti 3 o'clock dzanga dzakwana. Saka mapurisa aingoda kuti svike towards 3 kuti vagomba vamboendeswa kuremand prison. Batudzo kamangwana na 9 a.m. chaita bail application.
Padare, panga pazere nhengo dze MDC Alliance dzanga dzisanganisira munyori mukuru mubato iri vachauton wende. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Mutarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevashandi vezveutano vanonzi vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika dzakawanda muAfrica. Izvo zvava kupa kuti vanoshanda munyaya dzeutano pasi rose vashushikane zvikuru. MuSouth Africa chete vashandi vezveutano vanodarika zvuru zvitatu nemazana mashanu vakabatwa nechirwere ichi, uye vashandi makumi matatu nevana vakafawo nechirwere ichi. South Korea iri kusunga vanopikisa avari kutumira kuNorth Korea zvinyorwa zvinoshoropodza Pyongyang. Izvi zviri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende yeSeoul iri kumbonyikidza kutaura kwevanhu vakasununguka. Nyanzvi dzezvemutemo dziri kupesana panyaya yekusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe nemutori wenhau Hope Chingono avakasungwa nemuvhuro vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 187 chebumbiro remutemo mushure mekunge vakurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 Chikunguru unove mwedzi uno. Mamwe magweta ari kupomera hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevaviri ava dzekuratidzira dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika, asi vamwe vari kuti vaviri ava ndo vari kutotyora mutemo kuburikidza nekufurira vanhu kuti vaungane ipo paine mutemo unorambidza kuungana kwevanhu munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Vaviri ava vanoiswa pamberi pedare nhasi apo vaNgarivhume vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakanzi vanozodzoka zvakare kudare musi wa14 Nyamavhuvhu, ukuwo Hope Chingono achitarisirwa kudzoka mudare mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadzeva mavhinga pamwe nerimwe gweta uye vari nhengo yezano PF Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vamavhinga kuti vanoti kudii nekusungwa kwevaviri ava.
Zvinonyadzisa zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe. Munofunga kuti iri kunyora pamasaisai eTwitter kuti ngatitaridzirei murunyararo, zvinhu zvinosungisa izvozvo. Takatichiona iko zvino kushungurudzwa kwekuti vaJacob Ngarivhume navaHope Chingono hapana kana nyaya inobatika ine kumeso iripo. Kungoshungurudza vanhu kwehurumende inotya, inongoti chero chatikwatara yototi nekuti inenge achiurika. Aiwa, hurumende iyi ngairege kutya kodzero dzevanhu. Bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekunyunyuta kana kutaridzira kana asikagutsikani nehurumende. Hapana pakakurudzirwa mirizhonga. Hurumende ndiyo iri kushandisa mutemo kushungurudza vanhu vari kudiyanika pachena uori hunosemesa huri kuitwa kumusoro muhurumende.
Dr. Mavhaza, munoti nezviri kutaurwa navamavhinga?
yati kimzu kisa kimzu mecheche opo yosungono mutoruwe nao asi mutoruwe nao akaita ya watinga tike political activist yes become a political activist nyaya asingiro haise kutora nao haise kutawara kutuwa musabe kana kutuwa waba zwakati inyaya kukuriza ndaande ichino mpinda mkwagwa tiborati nzira kutuwa setu wani nekusimbi za wani tumatukore mutemo yuri umende kati hakuna kusanga na kona nukura
maa hakuzi kutuwa mutemo
Urumende yakaisa mutemo under the COVID law kuti hatifani kuungana kupfuura 150 kana mukangoungana kupfuura 50 matochikora mutemo wedza muri kuratidzira kana kuti muri kuchema matochikora mutemo nekuti mutemo uripo nguva ino kuti hatifani kuungana takapfuura 50 ende mutemo wakauya musati mataura nyaya yekuti muda kuti kudemonstrate saka mutemo haana kuisira kuvhara demonstration wakaisira kuvhara chirwere.
Vamazinga, pane mutemo kwa urukurambiza kuungana kwevanhu ukutaurwa na Mavhazi.
Hapana mutemo wachikorwa na Hopo Chingono na Jacob Ngarivhume kutaridzira murunyararo haisi mhosva kuva mupepeti wenhau haisi mhosva. Vanhu vezanu PF vari kunyepa mapurisa akapaza imba yavachingono vasina mapepa akafanira vakabvuta vachingono vakasungwa vari kushungurudzwa tinoziva pachena kuti iko zvino. Vanhu vezanu PF vatsigira zanu PF vari kunyora tsamba dzekuti musi wa 31 iwoyo tinoda kutaridzira nyaya dzemasanksheni tinoda kuti tipemberere zvakati zvakati zvehurumende zvichibvumidzwa saka mutemo wekupi iwoyo wekuti kana uchinge uri mutemo wamongozi kupira MDC chete
vamavhazi apindai tinzwe
vamazinga hakuna demonstration yakabvumidzwa musi wa 31 whether iri yemasanctions or iri against the American interference hakuna chakabvumidzwa musi wa 31 there will be no demonstration at all. Saka hakuna mutemo wakasvika kuti wezanu PF kana kuti weMDC munhu wese ari tokumbira achiramidzwawo achibvumidzwawo kana kuchiita tovabvumidzwa apa vemusi wa 31 havasi tovatongo vatombokumbira vakatongotanga nekungoronga vozokumbira papakati hurumende kati aiwa kumbirai mumwe musi apa yangoridza kuti inguva yechirwere vanhu vanobvinzwa kuratidzira nemadira ada itai madira adyochina asi remekedzai utano hwevanhu.
Takambotaura navangarivhume vachitoti vakanga vasvitsa tsamba kumapurisa asi vakamirira mhinduro.
Tsamba haina kusvika kumapurisa havana kuiona ndosaka vasina kuwana mhinduro. Vayanga yakasvika yakaonekwa
vakamirira seizvo.
Nekuti hapana
zvinoziva sei.
Mapurisa anopindura ukaona pasina mhinduro tsamba haina kusvika.
Vamazinga, sei muri kuti imi vangarivhume navachingono havana kupara mhosva?
Mhosva iri kupomerwa ngarivhume nachingono. Haisi yesu toro na Mavhazi vari kutaura kunzi vari kuronga mhirizhonga anova manyepo mhosva yavakupomerwa ndeyekunzi vari kuronga mhirizhonga hachisi chokwadi kutaridzira murunyararo haisi mhosva.
Vamavhazi petai tinzwe chirongwa.
Ndoba muri kurasika baba tarisai hashtag yavangarivhume muchaisi hashtag yayo upiwe chimono iri kuti zanu PF must go 31 July vari kuisa
mhirizhonga ireyoyo
teererai
imhirizhonga ireyoyo
vari kuisa mupfungwa dzevanhu kuti tinofanira kuibvisa kwete kungobvisa chete nechisunga saka
kana zvakadaro ndichisungai chese zanu PF must go
ya but muchasungwawo kana muchinge
maizvozvo hakuna mhosva yakadaro
yakadaro ngatiteedzere mutemo
kana haisi mhosva kuti zanu PF must go haisi mhosva
kana mudadi hurumende ichinjwa mavhinga endai munokambena muna 2023 tovhota that's the constitutional way yekubvisa hurumende yedu.
Vanga vari gweta uye vari nhengo yezanu PF Dr. Simba Mavhazi manzwiwo zvakare kubva kune rimwe gweta vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadiva Mavhinga. Vaviri ava vanga vari parunare kuBritain neStudio 7. Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 chavhiringidza pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru 234 vafa vachiri 26. Mutorwe na wane mkurumbira upo Chingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva muchirongo. Ukuo mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa pamwe chete naChingono. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@uanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.vuashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitovo, siyela mugela uselo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingayi litshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-23 Ntulikazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
inani lele likhuphukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kujengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi ukuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu siya komunye.
Sebe sedlula inkulungwane ezimbili 2034 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni. Inhlanganiso ezimbili ezilwela amalungelo oluntu zikhweza emthethwandaba isicelo sokuvimba i-Econet Wireless ukulandela isiqondiso samapolisa. Obekhokhela ukuqoqa kokutshengisela umnumzana Jacob Ngaruvhume lentatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono bancitshwe ibail lamhlanje umthethwandaba. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe sebe zinkulungwane ezedlula ezimbili i-2034. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amahlanu 510. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 107,788. Emazweni ezwekazi le-Afrika sebebanjwe bele gcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 768,978 labulala inkulungwane ezedlula ezilithumi lasithupha 16,423 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose amane 434,973. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele gcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilithumi lanhlanu 15,415,731. Kuthi asebebulewe lileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 631,164. Kunjalo nje ngesikhathi inani labantu abahlasele ligcikwane le-COVID-19 likhuphuka elizweni, abezenkonzo bayaxwayiswa ukuthi abantu belandele iziqondiso zikahulumende eze-lockdown ukwenzela ukwenqabela ukukhuphuka kwenani labale coronavirus. Umfundisi Hussein Svanda wesiphathamandla senhlanganiso ye-IM4 Bulawayo against COVID-19 ukhuthaza ukuthi kusizwe abaswelayo labasemajele ngezigqoko kanye lengubo zokwembatha.
Inani lele likhuphukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kujengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi ukuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu siya komunye, njalo ukuthi kulomsebenzi kakhulu okukhuthaza abantu ukuthi behlale ngekhaya, njalo okukhuthaza abantu ukuthi besebenzise ama-sanitizer, okukhuthaza abantu ukuthi begeze izandla, okukhuthaza njalo abantu ukuthi befakeke amalembu lawa emlonyeni ama-mask ukwenzela ukuthi amathabo engayi kwabanye abantu. abantu abaningi bagqoka imaski nqa behlangana la mapolice kumbe befuna ukungena ezitolo ikanti kuyinto okumele umuntu ayigqoke ngaso sonke isikhathi enazelela ukuthi ivikele impilo yakhe njalo ivikela lempilo zabanye abantu.
Njengezinkonzo kuyini elikukhuthaza abantu ukuthi bekwenze kumbe bengakwenzi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19?
Kuyadingakala ukuthi kube yilo nalo umuntu okhona abe lo mcabango wokuthi ngifuna ukuvikela ukuthi omunye umuntu angatholile umkhuhlane kimi, njalo lokucabanga ukuthi engxenye umuntu lo engikhuluma laye engaba lawo lo mkhuhlane. Singene phakathi kwesikhathi esinzima kathesi, isikhathi somqando. Lumkhuhlane uyamemetheka, kumbe ngabantu abayezinkonzweni kumbe ngabantu ababengkhaya. Kuqakathekile ukuthi senzeni yonke into sinakana omunye umuntu ukuthi linto lumkhuhlane ungawumemethekisa wena ungene kwabanye abantu. Njalo ngiyacela ukuba ngalesi sikhathi kulabo abalezinto kumbe zingubo kumbe kuyini bantu asizihambisenini kumbe sizisa kulabo abahlala emajele kumbe siyazidonetha ku-social welfare kumbe sizihambise emachechi ukwenzela ukuthi kuyencediswa abantu bethu asebedubekile ikakhulu emajele. Ngenxa yokuthi nxa umuntu elengubo ezintutshwana ngalesi sikhathi uyathola umkhuhlane umkhuhlane esingathi khona i-pneumonia, ukuthi uzabe sokusiba lo munye umkhuhlane oba khona ngaphezu kwalo ovele usukhona leli gcikwane le-COVID likwanisa ukumemetheka kakhulu.
Lo ke ngumfundisi uSenis Banda esiphatha amandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulisana legcikwane le-coronavirus AIM for Bulawayo against COVID-19. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Lokhu sikudaba lunye, isibhedlela sempilo le-United Bulawayo Hospitals zizama ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le coronavirus ngokugcina abalomkhuhlane lo e-UBH kuthi abagula eminye imikhuhlane basuswe kuleso sibhedlela bahanjiswe empilo Central Hospital. Umsebenzi lo uqale izolo, ukhangelelwe ukuthi uzagqitshwa kusasa. Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ukhokhela inhlelo ezijiyeneyo empilo hospital utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi benza lokhu ngenxa yokuthi umemetheka kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 njalo akukapheli ukulungiswa kwesibhedlela se-Thorngrove kanye le ekusileni okumele kugcinwe abale-COVID-19.
Abayi-Thorngrove le ekusileni lokhe zingakalungi izibhedlela. Abantu sebekhona abagula lomkhuhlane we-coronavirus. Kukhanya umkhankaso esawutshoyo sixwayisa abantu awusebenzanga ngoba abantu lokhu beyenza amavikoroni benompola lomkhuhlane uyamemetheka uyaphambili. Yikho ke abantu ukuthi behlale esibhedlela esikhulu esingangempilo begcele i-coronavirus bekucatshangela ukuthi kathi sibebe behamba ngale e-Central United Bulawayo Hospital. Yabangela corona besuke ngale babuye ngapha empilo. Lokhu yikuzama nje imizamo ezanywa ngabantu khonapha phansi ukuthi bazame ukunceda abantu. Kusamelele leyo Thorngrove le kusilene leyo uthi yavulwani nasikwazi. Yikho kuzanywayo khona lokho.
Kulula kanganani ukuthi likwenze khonokho? Ususa abantu empilo lwahambise e-UBH. UBH la ibisa abantu khona ngapho ke empilo hospital.
Kunzima kodwa kumele kwenzakale ngokuthi lapha eZimbabwe ungaba lengqondo yokuthi khona into kayenzakali ngeke yenzakali. Siyasebenza siyazama khonoko sokuzamayo ukuthi abantu bazuze uncedo. Ngoba nxa singayekela ukuzama hamba ukuthi abantu bengazuze uncedo. Yikho ubona ingqondo zethu zilomcabango onjalo. Abantu kumele bahambe kusukela izolo sizazama ukuthi kusasa kube umsebenzi lo uphelile. Ngoba kumele batestwe abangale UBH ukuthi kubonakale ukuthi hayi abalamkhuhlane we-corona bengakabuyi ngapha empilo. Yikho wona lowo mzamo okhona kukhangelela ukuthi ngakuthiwa kuyaphela kusasa. Kodwa nxa kungathi kuyahlupha njalo hayi sizabe sizama sizaqeda lapho siyaqeda khona. Amahlaba ezulu bakithi sesikhankasa sakhankasa siyazama ukuthi lisililuma indlebe bantu mahlaba ezulu. Umkhuhlane mubi sicela lilalele nxa sikhuluma. Siyalicela kakhulu ukwenzela ukuthi lingapheli. Abaningi bazashona ngokungalaleli.
Lo ke ngudokotela Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo Central Hospital ubekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwaBulawayo. Ikansili yedolobho lakoBulawayo siyethule iziqondiso zokuthwalwa kwezidumbu zababulewe yi-COVID-19 ezivela kwamanye amazwe laselizweni. Lokhu kwenziwa kulandela ukukhonona kwabantu enkundleni zokuxhumana ebulenjini lapho abathwala izidumbu ezisuka kwele South Africa becalwa ngokuhlanganisa ukudla lenye impahla lamabhokisi athwele abafileyo bebulewe yi-COVID-19 ememetheka kalula. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Inengi labantu likhathazekile eZimbabwe ngemibiko ephume enkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezehlukeneyo besola indlela ephathwa ngayo izidumbu impahla lokudla okuza ezweni uvela kwamanye amazwe bethi kungabe kuyikho okubangela ukuqansa kwabantu ababanjwa igcikwane le-COVID-19 edolobheni lakoBulawayo lona elihamba phambili ezweni kubantu ababanjwa i-COVID-19. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala usole isenzo sokuhlanganisa ukudla impahla lezidumbu ezivela kwele South Africa.
Lokho kwenzakalayo mntanami, angisho abantu impahla zonezo bathe i-corona singene empahleni, njalo nxa ubone abantu izidumbu zakhona zabe zingafakwanga emakhadibhokisini kongubhanga sigoqeni.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uNdodana Moyo uthi abazafunyanwa besephula umthetho kumele bajeziswe.
Kwabantu abachaphisa ukudla lezidumbu ngalesi isikhathi se-COVID-19 kuyingozi kakhulu ukuthi abantu bachaphise izidumbu zihlangene lokudla kungena elizweni imbangela yokufa engaziyo. Hlezi labo bantu babe bebulewe ngomkhuhlane okutho ukuthi bonke abalokwenza mbe lokuphathelana laleso sidumbu basengozini yokuthi bawubambe lowo mkhuhlane ongahle kube ngumbhuqazwe esingathi i-genocide iyabe ibangelwe ngabantu ukuthi abazathola kana bekwenza lokhu akube lezijeziso eziphezulu kakhulu ukuze kube yisibonelo.
Kulandela ukukhathazeka kwaZulu ngesehlakalo sokuthwalwa kwezidumbu kuhlanyene lokudla lempahla, iKhansile yedolobho lakoBulawayo ikhuphe iziqondiso zokuphatha izidumbu zabantu ababulewa yi-COVID ezisuka kwamanye amazwe lakuleli. U-Divisional Environment Health Officer kumamisipala wakoBulawayo uMnumzana Patrick Ncube uchasisa kabanzi ngalezi ziqondiso.
Sokulabantu ababuya befake amagrocery phakathi kwama-trailer la athwala izidumbu zivela ngaphandle kwelizwe. Lolu ludaba oludanisa kakhulu. Into ekhona ukuthi kufanele sinanzelele ukuthi lo mkhuhlane we-COVID-19 ngumkhuhlane sibili omemetheka lula. Ngakho ke into efanele ukuthi iyenzakale ukuthi nxa kuthe kwenzakala kwaba lo muntu obhubhela ngaphandle kwelizwe osofanele ukuthi alethwe phakathi kwelizwe lethu lapha azobekwa khona. Kufanele abantu balandele indlela eziyizo zokuletha umzimba wakamufi elizweni lapha. Indlela eziyizo esivele sizivunyelwa ngezokuthi umuntu nxa esethe wabhubha eselizweni lakomakhelwane ngale kulama funeral phala akhona ngale kubomakhelwane. Ama funeral phala lana yiwo avunyelwa ukuthi athathe umzimba kamufi alethe umzimba kamufi ngapha eZimbabwe. And nxa kuyikuthi ubuye ngama funeral phala lawa uyedlula eborder, esingafika eborder ngale abeborder bazakhangela ukuthi kanti vele isizathu sokuthi okuyikho ubulele umufi kuyini.
Inani lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakoBulawayo eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lumkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo. Impahla ziqhubeka zingena ezweni ngendlela engekho emthethweni kuhlanyene lezidumbu osokucatshangelwa ukuba yikho okumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo. Abathola izidumbu ezisuka kwamanye amazwe bayalilandula icala abaletheswayo kodwa uZulu uthi unabo ubufakazi balokho. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
ukukhokhela umkhankaso wokuqoqa kutshengisela kumele kwenziwe elizweni mhlaka 31 Ntulikazi. Umnumzana Jacob Ngarivume uncitshwe ithuba lokubhadala isibambiso sebheyile ngumanje lamhlanje. Wathi kaphenduke edale mhlaka 6 Ncwabakazi. Kuthi intatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono laye uzalala isitokisini lamhlanje ngemva kokuba umanje ethe uzethula isinqumo sokuba aphiwe na ithuba lokuhlawula isibambiso sebail kumbe hathi kusasa. Intatheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngarivume umise phambi kukamantshi esethethwa icala lokufuna ukugenqula uhulumende. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uchasise ngokuncishwa kwakhe isibambiso sebheyili esithi akalacala.
Sesiphume edale uJacob Ngarivume uncitshwe ibheyili ngoba uhulumende wesaba ukuba nxa engaphiwa ibheyili kungaba lokutshengisela. Uhulumende uthi utshotshozela abantu ukuba batshengisele besola inkohlakalo elizweni.
Unkomo uqhubeke ethi udaba lukaNgarivume luzasiwa emthethwandaba we High Court ukuze ugenqule isinqumo esethulwe ngumantshi.
Siza kwenza sizalusa phambili udaba lolu olumangalisa kangaka. Siza kuya emthethwandaba we High Court masinya ukuthi isinqumo lesi sigenqulwe. Lokhu kubi hathi nxa sisebenzisa umthetho kuphela kodwa nxa ukucabangisisa nje kuyamangalisa.
Ungarivume wethepha lelicala ndawonye lentatheli zindaba umnumzana uPhuthi Ngono bona abamiswa phambili kwabo mantshi abehlukeneyo. UChingono umise phambi kukamantshi obengakafiki esibangeni sokubha isinqumo sokuthi uChingono aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sedeyili esithi uza kutsho kusasa ngoba isikhathi besesidliwe ngumanguye ethi izisebenzi zedale zigijimela ezindlini ngenxa yomthetho ofakwe ngumongameli owokuba wonke umuntu abe sendlini ngihola lesithupha ntambama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abaningi kwele Sudan abathakazelela ukubotshwa kwa-Omar al-Bashir obesemthethwandaba izolo abathi lokhu kungenza kube lohulumende kazulu. Omunye wabathakazelela lokhu ngu-Ahmed al-Tayeb waxotshwa kubutho wabotshwa ongapheliyo ngesikhathi u-al-Bashir esesikhundleni. Wamanyana labanye ababekhonona betshengisela emigoqweni u-al-Bashir waze wasuswa esikhundleni esethiswa amacala okuthi wayelohulumende olochuku. U-al-Bashir wayengene esikhundleni somkhokheli walelo lizwe kulandela ukugenqula uhulumende wayebusa ngomnyaka ka-1989.
Ukuqinisa iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus sokusolwe ngabanye abethesa uhulumende icala lokuthi uvimba nje abafuna ukutshengisela ekupheleni kwenyanga. Uhulumende wazise ukuba sokuzaba licala ukubonakala umuntu ehamba ngemva kwesikhathi sehola lesithupha 6 p.m. kuze kube ekuseni ngahola linye 6 a.m. Lokhu kukhulunywe ngesikhathi abaqoqa ukutshengisela sebeyazise ukuba bafuna ukungena ezitaladeni bekhonona ngenkohlakalo. Abanye besithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho. Ukusaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Silokuqinisele kulabanye abaledlabuzane lokufuna ukwenza ipolitiki lalapho engekho khona. Kulabanye ababona ngazo abantu abona kumele ukuthi ngabe labo yibo abangenayo babusa bahla labo. Akula umuntu oqinisileyo khonapho okhuluma into leqiniso. Konke bakamanga abantu bonabo baqalise besithi isitoyitoya sisilwa le-corruption jike manje sokuvuka sokubotshwa labo meya babeHarare ngapha babotshela ubusela. So amasela siyawathola khona kwe-MDC, amasela akhona ku-civil society, amasela akhona ku-ZANU PF. So into a bole Lizaba, Lava to Javani Avafunum Timatin is relevance. Abanisizwa ukuthi abantu izimali ukuhamanga ngokuqiniso ezokuthi bayenze kube lokuthengisela lokhu.
Ngiye kuye ubaba uNdlovu lapha, wena uthini ngalokho sokukhulunywe ngubaba
uSandra Nyamudwa? Uyakhuluma kodwa yena umlalelisisa ilanguage yakhe singani uvikela bonabo abahlukuluza abantwana beZimbabwe. I-COVID-19 yebo kambe iyazakala ikhona kuliqiniso lokho, kodwa kwese sikhangela eZimbabwe ke lockdown yangkhona ke sithi sifakwe indefinite ukuthi akusashiwo ukuthi abantu balockdown ukuze kube nini. Abantu bahlela njani izinhlelo zabo? Akulesibili-ke laba abaqoqela ukuthi kube nokuthengisela mhlaka 31 July kumele kwenzakala ukuthi ngaso MDP Alliance, kodwa-ke libandla okuthiwa ke likangarivuma umfundisi kulilungelo eligcweleyo-ke lomntwana weZimbabwe loba engubani ukuthi athengisele akhonone ngalokho akubona kungahambi kuhle. Yikho ke nxa sikhumbula kuhle ngo-2017 kwaba lokuthengisela okwakhipha umgaba esikhundleni, amasotsha akhulula abantu for the first time. Abantu bahamba bayafika e-State House eHarare nakoBulawayo, indawo ezilayo angazifike ngoba amasotsha ebavumela ngoba efuna ukukhipha umgaba afake umnangako. Yikho kambe siyakwazi ukuthi kule COVID-19 abathengiselayo yinto abayaziyo yena leyo. Nxa bethengisela bazabe bezalungiselela ukuthi bahambelane lama-conditions ena lawo. I-lockdown le curfew le sesikhumbuza kudala thina-ke esahlulu zegugurawundi kule curfew kungahambi ebusuku, kuyathengisela nje ukuthi-ke uhulumende kamnankagwa usebuyele kwinhlelo zakhe zikabo-81 kwesikhathi segugurawundi ukuthi abantu banqatshelwe ukuba lamalungelo abagcweleyo. Yikho sithi thina abafuna ukuthengisela sontenzi kuqondile yebo kambe ama-conditions e-COVID-19 ayalandelwa, bazalandela, akulantwembi ngakhona lokho.
Ye nanto ke udaba mfundisi Sibanga.
Baba Ndlovu, okwegugurawundi ngicela singakufaki lapha ngoba asisuwe wedwa wabona ugurawundi, lami ngaba kulikhefu sonke sisuke emadobo. Okwesibili, i-section 59 we-constitution lingambali yedwa, umbale uqale ubale ku-section 58. U-section 58 uthi yena lathi esingafuni ukutshengisela sidlelungelo lokuvikelwa isisekelo sombuso esifana naye, esokuthi nxa singafuni ukutshengiselwa sidlelungelo ukuthi singafuswa ekutshengiseleni. So asibaleli u-section 59 siqale savala u-section 58. Okwesithathu, uthi u-constitution iclear ukuthi nxa usenza amalungelo akho awangaphambanisi amalungelo ami. Manje nxa sokunje sikhuluma ngokwe-COVID-19 lokhu, mina mkhulu ngimbuzile ungarivumi ukuthi kuzamenza njani ukuthi abantu bangamemethekisi i-COVID-19? Wehlule kungiphendule. Okwesibili, uPromise Mkhwananzi ngibona amavidiyo asecretary ebhode eHarare eqoqa abantu ukuthi bazothengisela bengagqokanga amamaski, bengabepheminyene bebhoke izikhipha ezimnye ama. Ngakuthumezela le vidiyo yangkhona, ubusungitshela ukuthi amamuthi wena lowo uzakwanisa ukuthi abuthalele abantu baqede lapho babathengisele belandelela izinqumo ze-World Health Organization. Okwesithathu, Ndlovu, ukuthatha ukuthi ngoba ngo-2017 sangcwaba umntwana, sabulala umntana wethu samngcwaba, akwenzi akukhwalifaya kujustify ukuthi ngo-2020 siphinde into efana naye. Ngo-2017 sasetshenziswa izanu satoyito yasonzi seze siqedise izanu yaphiyaye uchina masa wathi yena yinto yabo. So kutsho ukuthi indaba leyo ayinani lo section 59 ngabantu abajonge ukugencula uhulumende, kanti i-constitution efana nayo masiyilandela ithi yena uhulumende kumele simkhiphe ngokhetho. So laba abafuna ukukhipha uhulumende bengafikanga ku-2023 ngokhetho, into abafuna ukuyenza ayikho emthethweni.
Ye nanto ke udaba Ndlovu, e-South Africa likhona i-curfew lakwamanye amazwe kodwa kabakhulumi lokhu kukhulunywa eZimbabwe. Uthini wena?
Uchilo uSibanda. ukuthi sasa sokuqalisa ngo 9 ihola lesheka lulunye ebusuku lapho eZimbabwe iqalisa ngo 6 o'clock bathethi lesathwanekile saba sezindlini laba bangela mahambelo ke abangena zabo izimota ke lokho ebelayini lokudlubho loza abachayela besedorobheni bahlukuluza ngamasosha lamapholisi kuyadanisa-ke ukuthi-ke umfundisi njengobe ngumfundisi maybe uyaprofitha ukuthi sesazi ukuthi i-demonstration leyo izaba njani abantu kasoze-ke bavikela soze-ke babe lama-maski awo soze babe lama-sanitizer kuyasimangalisa ukuthi kusekwazi njani khona kungakenzakali kumbe uyaprofitha njengobe ngumfundisi.
Umnumzana Edwin Love isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance ubexoxa endawonye lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Abaqoqa umbuthano wabantu besikhalanga osule minyaka emihlanu uqhutshelwa kwelebhilitani owebukalanga gathering bathi umkhosi walonyaka uzaqhutshelwa enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Facebook ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 phambi kwakusasa ngomgqibelo. Omunye waqoqa lomkhosi umnumzana Lucky Moyo utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi abafuna ukubukela lomkhosi ngomgqibelo kumele bawubukele ekhasini lebukalanga gathering ku-Facebook.
Uzaqala ngo-2 nje kuze kuyokuba late. Kuza kuba kunabaculi abahlabela izingoma zesikhalangeni, abayenza amaphoem esikhalangeni, nabantu abakhuluma nje bemelela inhlanganiso esilazo eziseplumtree kezijolotsho ezikhangelane lokuthuthukisa isigaba. Kungumbuthano nje okuthi abantu bahlangane bakholise kungela lutho lubi kodwa bavuselele nje amasiko wabo noma bakhulisa amasiko wabo. Umbuthano lo uza kuba live ku-Facebook ku-portal ebukalanga gathering sivele sile portal yethu. Kunamanye ama-portals anjenge-radio bukalanga lamanye nje ama-Facebook page abantu asikumbobaba uBhango uDifa labanye uLucky Moyo babu uHanifa kaNdlovu. So labo bazastreama kodwa ke main one iza kuba yibukalanga gathering portal ku-Facebook. So abantu abase-South Africa abase-Zimbabwe noba bangaphi langaphi kumhlaba baza kukhona ukuthi khona basijoyine babukele nje amaqembu ahlabelayo anjengabo-Dankabasi, abanjengabo-Teach Malaba sinazo, abanjengabo-Mdala uNdingojowa osekhulume ubaba uBhango omunye wabemeli bethu osehlanganiselaye labanye ukuthiwa ngomoyo lo moyo maybe lathi uma sivunyelwe siza kuba A1 ngo
eminye imihlobo ivunyelwe yini?
Kuvunyelwe ukuthi kwana umuntu owesigodi esivendeni kumbe imvelaphi yakhe isitonga kumbe isiTswana kumbe isiNambia kumbe isiLungu iScottish babuya labo nje bazoxoxa lathi basitshele ngemvelaphi yabo. Ngingathi into yokukhuthaza nje ukuthi kwana imvelaphi ezehlukeneyo kumbe amasiko ayehlukeneyo sitshintshane nje sibonisane ukuthi lina liphela njani lani liphela njani. Siyabonga abafuna ukuba khona ke 25 July 2020 from 2 o'clock likhangele live kubukalanga gathering. Siyabonga.
Umnumzana Lucky Moyo ngomunye wabaqoqa umkhosi webukalanga gathering ozaqhutshelwa enkundleni ye-Facebook lonyaka ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitani. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku-9885 kHz bu-short wave. Ekuseni, sukusela ngo-6
kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm tholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo, inani labakade sebefunyene bele COVID-19 eZimbabwe beselikunkulungwane ezedlula ezimbili 2034. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.